Maonero angu ngekuti tinengeta nyika yakuenda kumawere kwetikati World War III ya. Tuzitawo I think inyaya yavatambi yekuti vanga vachida kuita zvinhu chinoshamisira. Sezvo nyaya yeimpeachment yakaitika vaida kuita zvimwe chinhu chinoshamisirei. Vachigadzirira kuitwa futi maelections ari kuuya. Asi ndo chinhu chinenge chichatipinza mawere. Nekuti vanotungamira Iran vacho vaya havasi kumira vatada kurevenja kwakaita general wavo ende hazvina kumira zvakanaka.
Totarisawo muAfrica tiri kuona kuti vekuKenya vanenge vari kuti ivo vaakutya kuti vanogonawo kupinda mukana wamamupere pakatanga idzo nyaya dzekurwisana idzi. Afrika pane chainga atyire here pane kudetsana kuri kuita nzombiru?
Mukatarisa vanoziva conflict vanoona kupokana kwenyika nemaconflict. Taona zviri kuitika paAmerica neIran. Afrika ichatobatwa naizvozvo. Nekuti mukaona zviri kuitika muSomalia, tikati ndo epicenter yeinsurgence or yatoti violent extremism pachirungu. Munoona kuti vanhu vari imomo kune mastock sectors. Anoita iyo Iran. Anoita naSaudi Arabia neAmerica irimo imomo. Saka matakatana ari kuitwa kuIran neAmerica aya achava nechekuita muAfrica. Nekuti kwagara kune vanhu vano ndatinoti materrorist groups kana maviolent extremist groups vanaiwo Shabab. Mukatarisa totiswa hii cost Kenya, Somalia, Tanzania nenorthern part yeMozambique kuri kuputika nenyaya iyoyo yekuti kuno vanhu vari kusandurira vanhu kuti vaiti yatoti violent extremism. Sezve mukazotarisa izvi kwana northeast Nigeria ziriko munoona ndiya naIran. Mozoona maAmericans ari ikoko through masevera intervention even na Saudi Arabia. Saka hapana panozoti hondo yechitatu ikaitika iyi Afrika inosara yakamira zvakanaka.